ndi maonera angu kuratidzira handiko kupedza dambudziko. Dambudziko pedza pedza rinopedzwa nokutaurirana. Mukana wokutaurirana uripo, uye bato reMDC nderimwe remaplayers akakumbirwa nemutungamiri wenyika kuti uyai tigare pasi tionesane. Havana kumboti vanoda kuti vandoratidzira ratidzira henyu, kunyange zvirimo muconstitution zvokuratidzira. Bati chokwadi ndechokuti handizvo zvinopedza dambudziko ratinenge tinaro sevanhu vatema uye semazimbabweni.
Vamafumi,
chokutanga ndechekuti kuratidzira zvino zviripo mubumbiro remutemo section 69. Kuratidzira kunobetsera zvikuru nokuti tiri kuona kuti mutongi aripo iko zvino akapinda muutongi hwake after vanhu varatidzira vachigunun'una nekushushikana nekupwanya nyika kwanga kwakuita vanonzi vaMugabe. Iko zvino ivo vava kufamba nemo nemo maifambwa navaMugabe, vava kufamba nemo nemo mekurakasha nyika, kuparadza upfumi, kushaisa mabasa, kushungurudza ruzhinji rweZimbabwe. Vanhu voshayiwa vodya vota zvokunonga nhoko dzezvironda, taakunonga mhonzi nemuromo. Hapachina chinofadza munyika. Saka kana zvinhu zvasvika pakadaro, tinofanirwa kuratidzira hurukuro yavari kutaura vaporusindazi. Vari kutaura hurukuro yakadangwa zvipururu zvemasangano akasiyana-siyana anoenza anana muteki anova iye anovesa. Handizivi kuti pati yake ndiye zvivezwa here. Zvino isu hatinganotauri nevanhu vanoveza. Tiri bato rinotungamirwa navachamisa rinova neseriousness yekuti takanyorera tsamba kuzano PF kudhara nemutungamiri kuzano PF kuti vauye tigare pasi titaurirane.
Todzoka kwamuri vaporusingazi vanopikisa vari kuchema-chemawo kuti vamwe vakukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane ndevakarwawo nderusununguko. Vari kuti vanogona kutora pfuti zvakare kana vanopikisa ava vakaratidzira vachiti vari kutsigirwa nevegunza.
Handina pandakambozvinzwa pakanyatsokumira sematauriro avaita. Asi ngatimbotanga tadzokorera pane kutanga kutaura kwavaita. Vari kuti mutungamiri wedu wenyika izvozvi Purezidhendi ED Munangagwa vakapinda pachigaro nokuratidzira. Kwete, havana kupinda pachigaro nokuratidzira. Vakapinda pachigaro zviri paconstitution nokuvhoterwa.
Vakapinda nedemonstration yakaitika. Taitiripo imi mauripo pademonstration yacho.
Demonstration yemuna November nedemonstration dziri kuda kuitwa nebato reMDC zvakasiyana.
Aiwa, demo idemo, gurogo siyana sei. Haungati mwana akasiyana nemwana.
Mademo ane chinangwa. Pane demonstration yokuenda musipwanya zvemuna November zvemakazviona kuti zvava zviri smart. Hapana wakambosvika akadududza pashopu yeumwe munhu kana kurova domo kana.
Aiwa, kwaakapwanya shopu yemu akapwanya shopu. Mademonstration edu atosvika hatina kana shopu yatopwanya. Tinofamba zvakanaka yese tichiimba tichifara tichitaridzira zvatinenge tichida kutaridza.
Vamafume, chiregai ndinokunyeurirai. Imi kunyange musimi muri kutonga, asi blame yeikonomi yaakutopuwa kwamuri kuti ndimuri kuondonga, ndimukohonzeri.
Isu takabhadhara 500 million kukambani inogadzira zvemakuva tichiti tiri kutenga fertilizer.
Umbova
hausatiwa zvakataurwa muparamende. Vanhu vachitaura muparamende vanenge vakapa mhiko.
Anotokorerwazve kuti ndizvo here kana zvaizongorwa zvanzi ndizvo. Takugona kukomenda ka. Ngatimbotaurai nyaya yaingogara ingori mudariro nyaya yemasanctions. Vaimbopuwa mukana wokumbonza pamwe havana havo mhosva pazviri. Bati mukatari saka ndo vari kutomhanya iye zvino vachiti rambai makamawedzera. Muri kuona vamwe takaona vachimwatii kuchitungwidza uku. Handizvo nyaya dzautaurwa zvo tinongospekuletawo kuti vaitoti faka puresha.
Vamafumi, pindirai tinzwa.
Vanhu ava vaita kuuraya nyika nekudya nekukara nekusagona kutonga. Munhu wese ari kuzviona pajekerere. Nyaya yekuti masanctions hakuchina achaiteerera nokuti haazi masanctions ari kuba mari. Haazi masanctions ari kudya arikuita kuti magere asauya kutadza kutonga neuori wakazara muhurumende yavo. Iko zvino vana minista chai chai wavakatosunga akaenda kujere nenyaya yekuba seasvitirwa.
Todzoka kwamuri vaporosingazi, vamwe vari kuti kavaporosingazi chimwe chinoita kuti muzvirango zvizotemerwe vamwe vakuru mubato inyaya yekutyora kodzero dzevanhu, vachiti vanhu vamwe vari kuti vari kupambwa, vamwe vachiti vakafira mberi.
Iniwo se nhengo yezano PF kana chokwadi chiripo chokuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, handisati ndaona ane umbowo hwokutyorwa kwairi kuita. Ndiri kuona sokuti hurumende iyeyi ndo hurumende manje inouya ichitsigira kodzero yevanhu. Hatisati zvakamboitika, paitika improvement chaizvo vaifanira kutoitenda, paitika improvement vaindakakurisa panyaya dzekodzero dzevanhu.
Nyaya iri kuvanetsa vapo Sundazi inyaya yekununga nhema. Mavhidhiyo iko zvino zvasiyana nakudhara kwavairova vanhu. Mapurisa ari kupinda achirova vanhu muzvitoro, vanhu vari kurohwa vachifamba murodhi chembere, dziri kurohwa kusazara bada dzakaita sedzafa, vanhu vakashudzwa vakashayika. Iko zvino tine vanhu vari kuabdaktwa usiku nesikati vachifamba